Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina ndira 12/2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Human Rights Watch yopomera hurumende yeZimbabwe mhosva yekutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya. Dzimwe nhengo dzedare reparamende muBritain dzokurudzira hurumende yenyika iyi kuti isabvumidze Zimbabwe kudzorwa muCommonwealth nenyaya yekutonga nedemo. Mapurisa anoti asunga vamwe vanhu vakabuda pavhidhiyo vachiti vatsigiri veZANU-PF vairova vatsigiri vebato reTripoC kwaMurehwa North. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reHuman Rights Watch raburitsa gwaro rinotarisa mamiriro akaita nyaya dzekodzero dzevanhu pasi rose kana kuti World Report 2023 richiti Zimbabwe iri pakati penyika dziri kutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya. Hurumende inonzi haisi kuferefeta mhosva dzekuitwa kafira mberi kana kupambwa kwevanhu uye Zimbabwe inonzi iri kudzika mitemo yakawanda inombonyikidza vanhu. Hurumende iri kushorwa nekutadza kuzadzikisa zvakakurudzirwa nekomishen yavaHalema Moshande mushure mekupfurwa nekuurayiwa kwevanhu nemauto muguta reHarare. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi kana gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kuti tinzwe divi rehurumende kunyangwe tavatumira mibvunzo. Asi mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanokokera mabasa musangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum waWilbert Mandinde.
Iyi iri kutaura chokwadi maererano nemamiriro akaita nyaya dzekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu munyika yedu yeZimbabwe. I think comment yandatanga kungobata yekuti pane mutemo weZimbabwe Independent Complaint Commission Act uyo wava mutemo pari zvino. Wavanga vata wasati wava mutemo, nyangwe zvavava wava mutemo tiri kuona kuti pakapaswa mutemo iwowo hauna kana kutombonzi kuchatanga kuchanda rini. So nanhasi mutemo uriko wakangosendekwa usiri kuita basa rawakaitirwa kuti uvepo.
Unenge uchifanira kushanda sei mutemo uyu vaMandinde?
Mutemo iwowo unokoita kuti vanhu ava vanenge vaine macomplaints mushure mekusabatwa zvakanaka namasecurity forces edu vasanganisa mapurisa, masoja, vasori vane kodzero yekuti vaende kuboka rakazvimirira rega iro rinonzi Zimbabwe Independent Complaints Commission kuti vanoroja macomplaints avo.
Munoona sei zvavari kutaura nezvemoshande commission?
Hapana chati chaitwa nemarecommendations akapiwa neyainzi Moshande Commission. Inova commission yakaongorora mhirizhonga yakaitika musi wa1 August pakapfuurwa vanhu namasoja namapurisa vamwe Duty 7 vakafa. Moshande Commission yakaita marecommendations anosanganisa nyaya yepayment of compensation. Asi nanhasi avo vakapfuurwa vakakuvara avo vakasiyiwa vanherera vabereki vaurayiwa vamwe vavona nhasi vanokwangwaya hurumende ichipa manyepo ekuti iyo yakatokombanzesa vanhu ivavava. Tikuona zvakare kusungurudzwa kwevemacivil society organizations maNGO pamwe chete nemaopposition political parties.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
I think takambotaura kakawanda nanhasi vasikala vari mucustody for more than 200 days vakamirira kuti vatongwe. So inyaya dzakadaro idzodzodzo dzoramba dzichinetsa. Tiri kuziva kuti kune gwaro riri pamberi pepalamendi reprivate voluntary organizations amendmentio iro richakonzera kuti mamwe masangano anoshanda akazvimirira ega amaNGOs ava anovharwa. So zvese izvozvi zvinhu zvatiri kuona zvakaitika gore ra2022 and tinotanga 2023 tine tumutemo twekudzvanyirira itwotwo.
vanokokera mabasa musangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mapurisa aburitsa padande mutande rawo reTwitter kuti asunga vaPaul Kachigu nava Dignity Nadzo vari kupomerwa mhosva yekurova vatsigiri vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kumurehwa North. Mapurisa anoti achiri kuenderera mberi nekuferefeta nyaya iyi. Vanhu vatatu vaizviti vatsigiri veZANU PF vakabuda pavhidhiyo vachirova vatsigiri veCCC uye vasungwa kusvika pari zvino. Dare reparamende muBritain nhasi ranga richitarisirwa kuzeya chikumbiro cheimwe nhengo yedare iri Lord Oates chekuti hurumende yenyika iyi ishande nedzimwe nyika kuti Zimbabwe isabvumizwe kudzokera mugungano reCommonwealth kana isingaremekedze kodzero dzevanhu sezvairi kupomerwa. Zimbabwe yakabuda muCommonwealth muna 2003 asi muna 2018 yakati yainge yoda kudzokera mugungano renyika dzaive pasi peutongo hweBritain kunyanya iri. MuCommonwealth amuna kubatana pakuti Zimbabwe yodzoswa here kana kuti kwete. Gore rapera Commonwealth yakatumira chikwata chayo kuZimbabwe kuti chione kuti potorwa danho ripi. Kuti tinzwe divi reZimbabwe panyaya iyi ngatinzwe hurukuro yaBlessing Zulu weStudio 7 nemutewedzeri wemunyori mukuru mudare reparamende ari mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Sharamba.
Zimbabwe yakabuda muCommonwealth. Makomba taita kuti ndakanyora tsamba yakaitika naMugabe kwamuri sevatatu venhau yakasainwa naProfessor Jonathan Moyo vanga vari minista wangu panguva iyoyo. Ndadiktetiwa naMugabe kuti taakubuda muCommonwealth. Tisi takatora decision iyoyo ndochekutanga ende vazhinji vakanganwa nyaya iyoyo. Chechipiri ndechekuti panoita Second Republic maBritish ndo anova katiri otuma minista wavo voti zvazvakadii kuti tichitanga kutaurirana kuti midi murege kuranga kwamakaita panguva yavamugabe kubuda mubva mabuda muCommonwealth kuitira kuti mudzokere muCommonwealth. Anditi nobva tazeya kungwa iyoyo tikati kandi tingofi nepolisi yedu yeengagement and reengagement it is not a bad idea. Ndobva takanotanga kudondana mupfungwa nemaBritish obva nyaya ishi yeCommonwealth.
Ko vari kuti Zimbabwe inenge isati yanyatsozadzikisa zvinodiwa kuti ingeri nhengo yeCommonwealth vachitarisa nyaya dzekodzero dzevanhu zvesarudzo idzi nezvimwe.
Iyoyi view yekwatini view ine basa ndeyeCommonwealth as an organization haingava yanangana because hatisi kujoina hatisi kuda kuita rejoin matora anangana kuda kupinda muCommonwealth. So vanhu vane verdict inoino which matter to us must find missions eCommonwealth nemamembers eCommonwealth zvana mutoriro havanotaura zvavanotaura ndezvavo izvi hazvingave zvinganyaya kuti neta tinongovabvunza kuti munei nazvo pahuku yemweni.
Vanga vari mutevedzeri wemunyori mukuru mudare remakurukota vari mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Sharamba vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Nyaya yagara ichingotaurika muUK sezvatoziva Zimbabwe yakatemerwa zvirango zveupfumi nenyika dzakaita seUK nedzimwe nyika dziri muEurope nenyaya yekuvioleta mahuman rights and debate zvayo muHouse of Commons yekuti Zimbabwe iri admitwe kauti kwete nyaya yao maBritish neZimbabwe nezvavanenge vachingoonawo zvinge zvichiitika kuZimbabwe.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Sezvatoziva nyaya dzemhirizhonga dziri kuramba dzichingoitika muZimbabwe. Nyaya dzemacontested elections dziri kuramba dzichingoitika muZimbabwe. Nyaya yemafree and fair elections zvekare inyaya dzinoonekwa dzichinetsa muZimbabwe uyezve political violence sezvatongoona kuti kubvira gore rapera tichipinda mugore rino iri kuita senge yawedzera. Saka izvozvo nezvimwewo ndo zvinenge zvichitarisawo masangano wakata se House of Commons ya ya pani kwa chidi debate nyaya yezu rango zo upfumi inyaya yema British uyeze inyaya yekuti ivo vaneo ezo anengu achuona ama irane nukuda kuchikizana kwa nengu achita ni Zimbabwe
asi mnuona se mamiru akaita zunu varizu
mamiru akaita zunu anotaza kuti iyo Zimbabwe yacho kungo dao kuti vangu pinda Commonwealth macho but iyo hawanao maoka kachena
munga atana ngura ipapo vamasia
tunaona kuti president Mnangagwa wanga wachenda wachita marallies wachi kurudzira members zemsangano dzavo kuti vaatake vanhu ve Triple C nangoye vachiwenga zvekare vachiendawo vachikurudzira kuti vacha crusha Triple C senunzi saka izvinhu zvakadaro zvinhu zvekuti kana zvichizoonekwawo nenyika dzinenge dzichizviti dzino respecta my human rights kauti nedzimwe nyika dzeichiona kuti isusu hatingambofambidzani nevanhu vakadai so kana vakudebatawo muma House of Commons kana muma parliaments avo hazvingave zvinhu zvinganzi zvakashata maonero avo anenge achionawo kuti Zimbabwe haisi kufamba negwara rinofanira kuchifambawo nedzimwe nyika dzinozviti dzino respecta the rule of law and dziri civilized.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vari parunhare na Blessing Zulu Studio 7. Sangano rezvizvarwa zveAfrica zviri mhiri kwemakungware African Diaspora Development Institute nasi rabatsira chipatara cheparirenyatwa Group of Hospitals nezvinhu zvekushandisa pamwe nemishonga zvinokosha zviuru mazana mana zvemadhora ekuAmerica kana kuti US$400,000. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachisvita zvinhu izvi kuvakuru vakuru vepachipatara ichi, mutungamiri weAfrican Diaspora Development Institute, Dr. Arikana Chomborikao, pamwe nemutevedzeri wavo vaDamian Cook, vati zvinhu izvi zvakatengwa nevatema vanogara kudiaspora kwete zvizvarwa zveZimbabwe chete.
Donation yakabva kune vakawanda vashoma-shoma vekuZimbabwe vakakontributa vakazvirwa kuZimbabwe. Vazhinji vanhu vatema vanongochemawo kuti vedu tingabatsire sei Africa. Even ivo vasina kumbozvarwa muAfrica, vamwe havasati vatombosvika kana kuAfrica. Asi chemo chavo ndechekuti tobatsira sei Africa yedu. Toita mshandira pamwe sei kuti tibatsirane sevanhu vatema, not only vanogara muAfrica, not only vanogara muZimbabwe, asi vanhu vatema kwese kwatiri kunze kwenyika nekuAfrica.
Amai Chiombori vatiwo vakatanga vabvunza chipatara ichi zvachaida vasati vatenga.
Saka parenyatwa vanachiremba vakatarisa zvatakati nazvo vakasarudza zvavaida. Zvakange zvisipo vakatipa listi yacho tikazvitsvaga tikazviwana. Saka kontena yauya ine zvinhu zvaidikanwa nechipatara. Chipatara chakafara chaizvo kuti zvavaida ndozvadi zvauya, kwete zvinhu zvauya zvisingashande zvavasingade.
Dr. Chiombori Kao, avo vakagoshanda pachipatara cheparinyatwa kuma 1918, vanotisangano ravo rakatanga kuunganidza mari yekubatsira zvipatara zvemuAfrica mushure mekuona kunetseka kwaita zvipatara izvi kuwana mishonga nezvimwe zvikwanisiro. Mukuru wechipatara cheparinyatwa Dr. Astrid Maunganidze vati rubatsiro urwu rwakakosha zvikuru.
Rubatsiro urwu runosanganisira rweequipment, madrugs, ma consumables anoshandiswa kuma operation nokuchengeta vanhu muma ICU nokuma ward. Zvinhu zvatinogara tichishandisa nguva nenguva, asi zvinhu zvino overtime zvinogona kuita breakdown, zvinhu zvoda kureplacewa nguva nenguva.
Mazuva mashoma apfuura chipatara ichi changi chiri kubuda mapepa nhau nenyaya yekuti denga rechipatara ichi rainge richibvinza uyewo kuti zvimbuzi zvainge zvisiri kushanda zvakanaka. Hurumende iri kutadza kupa bazi rezveutano mari yakawanda sezvinodiwa pasi pechibvumirano cheAbuja Declaration chakanyoreranwa nenyika dzemuAfrica muna 1989 kuti zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kana kuti 15% zvemari yebudget zviende kubazi rezveutano. Asi mukuru wemachiremba anoshanda akazvimirira Dr. Johannes Marisa vanoti kunyange hazvo zvakanaka kuwana rubatsiro, hurumende inofanira kuisa mari yakakwana kubazi rezveutano.
Tinoona kuti chikuruya kunetsa ifunding, funding yekuhealth sector inenge yakati dzikirei.
Kusamira zvakanaka kwezvinhu kuzvipatara ndiko kunonzi kunopa kuti vashandi vagare vachiramwa mabasa, zvakazopa kuti hurumende idzike mutemo wekuda kuvarambidza kuita izvi. Nyaya yeuori pamari dzinenge dzapiwa hurumende inonziwo iri kupa kuti zvinhu zviite manyamamire nerongo muzvipatara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Chimwe chizvarwa chekuZimbabwe chinotungamira sangano reConcerned Family, amai Fortunate Hove Cooper, vanoti sangano ravo riri kubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko remafashamo emvura mudunhu reCalifornia muAmerica. Vanogumi nevasere vakafa uye vamwe vakatsakatika mushure mekunge dzimba dzaeredzwa nemvura. Hatisati tanzwa kuti pane vakashaya pane chizvarwa cheZimbabwe here. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelous Mutanganya uye weStudio 7 naMai Cooper nezvenyaya iyi.
Zvava nani zvichiendera nekuti mvura yadzimuka, asi basa ririko. Dzimba dzakatorwa, minda, migwagwa yedu yatinoshandisa. Vanhu vakarasikirwa kunyanya divi rekunana Santa Barbara uko uchienda mberi uchikwidza nedivi reLos Angeles inonzi San Fernando Valley, kunyanya freeway inonzi 101. Vanhu vakasangana nedambudziko guru nokuti kwaita kuondomoka kwepasi pemugwagwa motikari chiwira mukati. Asi tinotenda Mwari nokuti hatina hedu kuzorasikirwa nevanhu vakawanda, asi akarasikirwa mumwe mwana mudiki achienda kuchikoro akabvatorwa nemvura kuSt. Louis Obispo nevamwe vakaedza kuyambuka. Saka ndodambudziko rakaitika, asi nesimba ranga rine mvura mupengo iyi painge pachifanwa kunge pakaita zvinhu zvakaipa, asi misha yakaparara nedzimotikari idzi dzimwe dzaitongonyura mvura. Hova dzatinongoti hova dzakaita nzizi.
Mungazive here kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvingadai zvakawanikwa zvichiwirwa nedambudziko kana kushaya?
Pari zvino nemubatanidzwa yatinayo hatisati tambonzwa kuti pane akaita dambudziko. Kumusoro kweCalifornia uko kuNorthern California kuna San Jose kune vamwe vandakatobvunza vachiti aiwa kuri kunaya ende hazvina kumira mushe, tinotogara mudzimba, asi hatiri raiti zvedu.
Chombotarisa kuti imi munobata mabasa akawanda semudzimai, mabasa api amuri kubata pari zvino ekuvandudzawo upenyu hwemamwe madzimai?
Ndinonyanya kushanda nevanhu madzimai vanogara mumastriti vaya vanoshandisa zvinodhaka, vamwewo vanotambudzika nepfungwa dzakakanganisika, uye vamwe vakangokangasikwa noupenyu zvekuti vachina chekubata, havana kana pekugara. Tinovapa zvekudya zuva nezuva. Pamuzinda wedu uri kuno kuRiverside tinovabikira nokuvapa zvekudya uye nembatya dzekupfeka zuva nezuva, nokuti saizvozvo mvura yanga ichinaya vanouya vachiyerera mvura. Saka mune makagadzira hembe dzokuti pavanosvika mbubva vachinja vodya chikafu chinodziya chinotopisa, vobva vazotovapa nemasleeping bag vanenge vasina, vobva vaenda havo.
Vanga vari mutungamiri wesangano reConcerned Family, amai Fortunate Hove Cooper, vachitaura naMavelous Mutanganya uye weStudio 7 vari kuRiverside muCalifornia muno muAmerica.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Chombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Thank you.
Sangano re Doctors Without Borders ratambira nemufaro danho rehurumende yeCameroon rekuburitsa muhusungwa vashandi varo vashanu vakanga vakasungwa vachipomerwa mhosva yekushanda nevanopfurikidza mwero vari kuda kuti nyika iyi ipatsanurwe nepakati. Vashandi ava vakasungwa nemauto vachinzi vainge vabatsira mumwe murume ainge abaiwa nepfuti ainzi anopfurikidza mwero, asi sangano iri rinoti rinobatsira munhu wese. Zvipanga mazano zvemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden zvinoti zvawana mamwe magwaro ehurumende anofanira kugara akavanzika kana kuti classified documents kune imwe nzvimbo yechipiri. Mamwe magwaro akawanikwa kuhofisi yePenn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement yavaishanda mushure mekusiya basa semutevedzeri wemutungamiri wenyika. Zvipanga mazano zvava Biden zviri kutsvaga magwaro anofanira kugara akavanzwa aya. Muzinda wava Biden weWhite House hausati wapindura mibvunzo iri kubva kune penyuro yeReuters nezvemagwaro aya. Zvichitevera kushungurudzwa kwakaitwa nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change mumhirizhonga yezvematongerwo enyika kumurehwa North nevanofungidzirwa kuti nhengo dzebato reZANU-PF vemakereke vari kushoropodza mhirizhonga iyi vachikurudzira vatungamiri vemapato kuti vatungamire mukumiswa kwemhirizhonga pamberi pesarudzo. Dzimwe nhengo dzesangano reZimbabwe Catholic Bishops Conference dzanyora gwaro nhasi dzichishoropodza mhirizhonga iyi dzichiti nyaya yemhirizhonga inokanganisa magariro evanhu nekudaro mhirizhonga inofanirwa kumiswa zvachose. Nezuro sangano reZimbabwe Council of Churches rakaburitsawo gwaro richiti riri kushushikana uye kushamisika nemhirizhonga yekumurehwa North iyi. Vemakereke ava vari kukurudzirana kuti vataure nevakuru vemapato ezvematongerwo enyika kuitira kuti vatsiure nhengo dzavo kuti dzisiyane nemhirizhonga pamberi pesarudzo dzichaitwa munyika gore rino kuitira kuti sarudzo dziitwe murunyararo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata Reverend Evaristo Chikanga vekereke United Methodist Church vari mutungamiri webato reRebuilding Zimbabwe Party uye vari nhengo yePollard pamwe naApostle Simon Goshomi vekereke yeMirira Jehovah Apostolic Church uye vari mutevedzeri wemutungamiri webato reZimbabwe Transformative Party. Tatanga nekubvunza vaGoshomi kuti vanoti kudii nemhirizhonga iyi.
Isi sekereke tinoti mhirizhonga itsva yezvematongerwo enyika iri kutaridza kuti vanhu havasi kunzwisisa shoko ravari kutaridza, nekuti Mwari watinonamata asi Mwari wemhirizhonga wekuti vanhu vangawanikwa vachiruvana vachikuvadzana nenyaya dzekuti pfungwa kana kuti maonero avari kuita akasiyana pamusoro pematongerwo enyika. Saka chechi inofanira kupleya roo yekuparidza peace, kana kuti chechi ndiyo inofanira kutomira zvikuru panyaya dzepeace, yobva yarambidza kana kuti yakondena zvese zviri kuitwa zvekurova vanhu. Ndo maonero atinoita panyaya dzemhirizhonga iri kuitwa mukati menyika.
Reverend Chikanga, nyaya irimo iyi ndiyo iye mhirizhonga kunzi machechi zvii zvaari kuitawo tichiona kuti mhirizhonga iri kunzi iri kukwira.
Ndinotenda vakambemiri chokwadi zvine zvinorwadza zvikuru kana vanhu venyika imwe chete vedunhu rimwe chete vachirovana nekuda kwezvimwe zvematongerwo enyika. Ndinotinini semachechi zvino zvisina kunaka zvamuchose, asi ndinokumbirisa kuti vakuru vedzikereke vanyanye zvikuru kufambira vatungamiriri vemapato ezvematongerwo enyika, nekuti mashoko anotaurwa nevakuru vemapato ezvematongerwo enyika anokwanisa kugara pfungwa dzinoita kuti vanhu varwisane kana vasangana pasaa. Ndofara zvikuru mazuva akapera takaona Zimbabwe Council of Churches ichizvizitira mapato ezvematongerwo enyika vakaita zvakanaka, asi zvikuru ngavachiramba vachitaura nevakuru vemakereke kuti vadzidzise vatungamiriri vemapato iyaya kuti matauriro avari kuita anyanye kuva matauriro akanangana nekuyana mitava kwete nekurwisana kuitira kuti vanhu vasakuvadzane patara.
Ndinotenda Reverend, rambai muri parunhare. Tinzwe kubva kuna Apostle Goshomi, munoti nemashoko aya.
Ndiri kuwirirana nemashoko ari kutaurwa naReverend Chikanga. Zvinofanira kutanga kubva kuvakuru, asi pakaita vakuru vemachereche vari kutotorwa nemabato ezvatiri kuona zviri kuitwa kunzi kune vari kutorwa vachindodzidziswa pamusoro pebato riri kutongaridza mutiyo vachinzi kune mapastors for ED. Ndiri kureva kuti vanhu ivavo kana kuti chechi idzodzo hadzisina tolerance pamusoro pevamwe vanhu vane muono wakasiyana nezvo.
Reverend Chikanga, munoti
makereke anenge achishanda mashandiro iwayaya haana kutendeka akavatuma kuti vaparidze evhangeri munyika. Havasi kutendeka, havasi kuteedzera zvidzidziso zveshoko ramwari panyika pano, uye vanenge vasiri kuteedzera zvekare mutemo wenyika, nekuti mutemo wenyika hautokurudzire kuti vanhu vaite varwisani. Saka vari kutyora zvinhu zviviri, vari kutyora zvatingati sungo yerutendo rwechikristu. Vari kuzvityora, vari kunyepera kuti makristu ivo vasiri. On the other hand, vari kutyora futi murayiro wenyika, nekuti violence itori mhosva kuti vanhu vadaro. Saka tinokurudzira vakuru vemakereke kuti vamire pachokwadi.
Apostle Goshomi, mashoko ari kubuda muvanhu ndeyekuti vezvematongerwo enyika kana vari paruzhinji vamwe vanoshoropodza mhirizhonga, asi kana vavega nenhengo dzemapato avo vokurudzira kuti vanopikisa vange vachioneswa kana kutambiswa chamuta vanhu ava, mashoko apa hamungapawo kune vakadariwo.
Izvozvo ndo zvagara zvichiitika mukati menyika ino, kuti vanhu vanenge vari kunyepera vanhu pakaungana vanhu vachitaura, kana kuti vanotogona kutobuda mumidhia vachitaura kuti no to violence. Asi vapedza kutaura izvozvo unoziona vadiki kana kuti vatsigiri vavo vari pastata vari kuita violence. Pakava zviri kureva izvo zvatinonyanya kubhirizana zviri kuti izvi ndo chokwadi chakamira pamusoro pebato iri.
Ndopeta chirongwa Reverend Chikanga, munoona here vematongerwo enyika vachitambira kurudziro dzinotaurwa nemakereke? Nekuti tinoona kuti vemakereke ivavo vanotoone mapato avanotooneka vari vazhinji vacho kuti avanorerekera diviri, ava vari kudiviri. Munoona vachitambira here?
Ichokwadi chamuri kutaura ndinoona vachitambira, kana vakagarwa navo pasi vachitaurwa navo nezvakanaka.
Vanga vari Reverend Evaristo Chikanga vekereke United Methodist Church, vari mutungamiri webato reRebuilding Zimbabwe Party, uye vari nhengo yePollard. Manzwa zvakare kubva kuna Apostle Simon Goshomi vekereke yeMirirai Jehovah Apostolic Church, uye vari mutevedzeri wemutungamiri webato reZimbabwe Transformative Party. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Muchirongwa chedu chatinotaura tichitarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo, kana kuti Women's Round Table na 8 PM, nhasi tiri kutarisa mabasa ebudiriro ari kuitwa nemadzimai uye matambudziko avari kusangana nawo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau dzanhasi. Human Rights Watch yopomera hurumende yeZimbabwe mhosva yekutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya. Dzimwe nhengo dzedare reparamende muBritain dzokurudzira hurumende yenyika iyi kuti isabvumidze Zimbabwe kudzorwa muCommonwealth nenyaya yekutonga nedemo. Mapurisa anosunga vamwe vanhu vakabuda pavhidhiyo vachizviti vatsigiri veZANU-PF vairova vatsigiri vebato reCCC kuMurehwa North. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku izika disi.